Mukuru wesangano iri Ben Gilpin vanoti zvakaitwa nehurumende zvekuisa parutivi madhora mamiriyoni makumi mashanu nematatu ekuripa varimi ava zvakanaka chose, asi mari yacho ishoma chose. Vanotiwo vanoziva kuti bumbiro remutemo wenyika rinobvumira kuripwa kwezvivakwa chete, asi vachiti tariro yavo ndeyekuti mindaka chayo inofanira kuripwa uye inhaurirano dzavari kuramba vachiita nehurumende. Asi vanoti vanotambira chirongwa chehurumende ichi uye zvichitevera chiziviso chehurumende ichi svondo rapfuura, pave nevarimi vanosvika mazana mashanu vakatonyoresa kuti vapinde muchirongwa ichi. VaGilpin vanoti vanoziva kuti nyaya dzeupfumi dziri kunetsa munyika uye hurumende haina mari, asi vanoti kuratidza chido sezvayakaita izvi chinhu chakanaka.
Handiti nyaya yefast track yakatotanga 2000, saka tingati gore rinoi negore rapera tinenge takutaurirana. Saka tichienderera mberi nezvatakaona zvakangoitika mwedzi uno neinterim payment, tinofarira izvozvi. And zvakare tinoona kuti pressure pahurumende kuti vanyatsotsaga malines of credit zvinoratidza kuti vari serious. Saka tinoona kuti pamwe gore rinoi pamwe gore mangwana tinenge tatogadzirisa nyaya inoi.
Vanoti vacharamba vachitaura nehurumende kuti igadzirise ukama hwayo nedzimwe nyika kuti iwane rubatsiro rwemari, vachiti vanoona sekuti kana izvi zvikaitika hurumende icharipa kutora kwayakaita minda kuvarimi vechichena. Vanotiwo vangapare chose kana hurumende ikakwanisawo kupawo varimi ava minda senzira yekuripa minda yavo yakatorwa.
Vamwe vari kuedza kurima izvozvi, kune vamwe variko and vafana vamwe vari kutarisira kudzoka, nokuti vanotarisira kuti kuno kumusha vanoda kuuya. Vamwe vari kuZambia kana last year vamwe vekuZambia vanoti zvanaka here todzoka asi takatarisira kuti aiwa tinoda kuona kuti urongwa wacho unofanira kuti business inofamba zvakanaka.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo mari iyi iri shoma, danho ratorwa nehurumende rakakosha chose mukugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Vanotiwo kana vaya vanoda kubatsira hurumende vanokwanisa kuita izvi nekuti iyo yaratidza chido.
Kana wadaidza nhimbe uchida kubatsirwa unotaurawo kuti ndine maheu, vamwe vozouyawo nezvekurimisa nezvizivi nezvii. Dambudziko ratanga taita seZimbabwe nderekuti isaingoda kubatsira mibhadhare, asi isusu tisingadiwo kuti tinge tichiita pedu. Saka ndinoona sokuti sekutanga kwaita Zimbabwe kubhadhara zvinokwanisa kuzoita kuti vana Britain vange vachiisa mari.
Vakuchera vanoti havawirirani navaGilpin kuti varungu ava varipe kutorwa kwakaitwa minda yavo.
Tinotoonawo chero ivo vachena vachona vari kutotaura kuti vari kuda kutobhadharwawo mari yeland. Chinova chinhu chandisinganzwisisi nekuti pavakatora minda iyi kunaana sekuru vedu kuchiri kurwiwa namapfumo nomuseve, havana kukwanisa kudini. Vana sekuru vedu havana kukwanisa kuwana chavakawana, asi ivo vakuda kuwanawo cheuviri paland. Handioni kunge chiri chinhu chakanaka.
Asi vanoti hapana chakaitwa kuti vaya vanoda kudzoka kuzorima vapiwe minda sezviri kungoitwawo vatema vemuno. Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti hurumende yave kuda kuripa varimi vechichena nenyaya yekuti yave parumananzombe. Vanotiwo havaoni nyika dzekunze dzichibatwa kumeso nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa izvi.
It's rather naive kufunga kuti tingagadziridza ukama nekudzora mari idzodzo, nokuti nyaya yakaitwa pakutorwa kweminda iyi yakai yange isiri nyaya yemari chete. There was a lot of violence against my white farmers. There was a lot of abuse yakaitwa kuma white farmers. And all that had to be rectified. Wadagadzirisa ukama hwako nemunhu hauendi uchisundura kukupa 25 cents. Iwe uchiziva kuti wakamutorera mukadzi wakapazamba wakapaza danda rake remombe wakamutukirira wakapisa mumba wake and then wautaura ndoda kukupai $2. Hazvisiri izvozvo.
Vamunangagwa pachavo nezuro vakati hurumende yavo haisi kuzotyora bumbiro remutemo kuti iripe kutorwa kweminda, vachiti vachabhadhara muripo wezvivakwa chete.
Hatisi kuzofa takabhadhara ivhu ratakatora.
VaGilpin vanoti kubvira pakatorwa minda makore makumi maviri apfuura paive nevarimi zviru zvitatu nemazana mashanu vaida kuripwa uye varimi mazana matanhatu vakatoshaya. Vanotiwo ongororo yavakaita yakaratidza kuti zvivakwa zvaive miminda yakatorwa nehurumende zvaikosha madhora mabhiriyoni matanhatu ane chidimbu emari yekuAmerica, uye minda yacho yaikosha madhora mabhiriyoni matatu nechidimbu. Vanoti vari kukurudzira vaye vari kutambura zvakanyanya kana kana kuti vakwegura kuti vapinde muchirongwa chiri kuitwa nehurumende pari zvino ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.